Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri wezengeza West muParamende vaJob Scala vomiswa pamberi pedare vachipomerwa imwe mhosva itsva yekuita zvemhirizhonga kuchitungwiza. Imwe nhengo yedare reParamende kuBritain inoti hurumende yenyika iyi inofanira kutaura matano airi kutorera vaHubert Angel nevamwe vari kupomerwa mhosva dzeuori sezvakaburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Nguva yekutsanya kana kuti Ramadan kuvatendi vechiIslam yosvika kumagumo. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wezengeza West muParamende vaJob Scala vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa imwe mhosva itsva pamusoro penhatu dzavagara vachipomerwa. VaScala vave nemwedzi inodarika gumi vari kujeri rechikurubhi. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi nedzimwe dzanga dziri mudare ramagistrate muHarare nhasi.
Muchuchisi wenyaya iyi vachafara charimbira vaudza dare kuti vaSikala vari kupomerwa mhosva yekuita zvisina maturo kana kuti disorderly conduct asi vati vanga vasina kugadzirira zvakakwana kuti nyaya iyi ienderere mberi nhasi. Gweta ravaSikala panyaya iyi vaobei shava vatenda kuti nyaya iyi yanzi godzoka kudare musi wachivabvu 9.
Saka tapinda mudare vamuchuchisi vakati ivo vanga vasati vagadzirira kuti nyaya itange. Pane mapepa akati wandei chaizvo vanoda kuzoshandisa pachatongwa mhosva yavaSikala, avati ivo vachamafoto kupa vozotipa. Saka hatizivi hedu kuti tadanirwei kukoti kana ivo vanga vasati varedi kuti nyaya yacho itange. Saka tazozodzoka musi wa9 May 2023 ndo pachatanga nyaya yavo.
Mapepa ari pamberi pedare anoratidza kuti vaSikala vakatyora chikamu 41A chemutemo wecriminal law codification and reform act vakafanobata chigaro chemutauro webato recitizens coalition for change muzvarefadzai mahere. Vati vaSikala vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika zvikuru sei apo nyika yatarisana netsarudzo dzegore rino.
Naizvozvo tikuti Honorable Job Scala, mhosva nyowani yavapiwa iyi kungombunyikidza ma-CCC kana kuti vagari ma-citizens nezanupf. Zanupf iri kukwata zvakanyanya, sarudzo dziri kuuya, vari kutya kuti vachazodyiwa, saka varikuda kunyaridza vanhu nekuvapinza mujeri.
Asi vanokokera nhengo dzezanupf mudare reParamende vapupura itogarepi vanoti munhu anomira nemhosva dzake mumatare vachiti zviri kutaurwa neCCC izvi ndezvemugodzi matsuro.
Zvinotaurwa zvokuti tisu vezanupf tazoti zvezvidai haiwa kutaura kwavasina kushwera. Wapara mhosva kunyangwe ari webato ripi unofanira kusungwa.
VaSikala avo vave nemwedzi gumi vari mujeri vari kupomerwawo zvakare mhosva yekupesvedzera veruzhinji kuti varatidzire zvina mhirizhonga mukati pakuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navaJacob Ngarivhume. Vari kupomerwawo zvakare mhosva yekunzi vakapesvedzera mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yeCCC muzvaremo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yezanupf vapayasi vamukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mumatare. Asi vaSikala vari kuramba mhosva dzose dzavari kupomerwa idzi. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare nhasi, mutongi wedare vaStanford Mambanje varamba kuti muzvare Mary Mbaiwa avo vaimbove mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vabviswe paremand vagozodzoswa kudare pachishandiswa masamanisi. Izvi zvauya mushure mekunge muchuchisi wenyaya iyi akumbira dare kuti nyaya iyi ipfuudzirwe mberi, izvo zvapikiswa negweta ramuzvare Mbaiwa. Maibhia Patrice Mutetwa avauza dare kuti pave nemwedzi makumi mana muzvare mubai wavari parimand asi vamambanje vawirirana nedivi revachuchisi rekuti nyaya yekuedza kuuraya vachiwenga inyaya yakakomba uye inyaya inoda kunyatsoferefetwa isati yatongwa asi vati pachazodzoka nyaya iyi mudare musi wachivabvu 11 vachuchisi vanofanira kuzivisa dare zuva richatanga kutongwa nyaya iyi muzvare mubaiwa vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi asi muzvare mubaiwa vakabatwa nemhosva pamhosva imwe yavaipomerwa yekunzi vakanga vafojera mapepa emuchato wavo navachiwenga vakazowanikwawo vasina mhosva pane imwe nyaya yavaipomerwa yekunzi vakarova musikana aishanda kumba kwavaigara navachiwenga ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Nengwe dare reparamende reHouse of Lords kuBritain, Lord Jonathan Oates, vakaisa chikumbiro kuhurumende yavo kuti itaure kuti iri kuferefeta here makambani avaUbert Angel nevamwe vane magwaro ekugara muBritain kana kuti citizenship. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Al Jazeera inoti vose vari kuita zveuori uhu vanoti vari kushanda nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemhuri yavo uye vanoshanda kuRBZ, CAAZ nevamwe vanochengetedza nhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport. Pagoridhe chete, gurukota rezvemukati menyika vakazembe vakamboti nyika iri kurasikirwa nemari inosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri pagore kana kuti $1.2 billion. Vakawanda vari kupomerwa mhosva idzi vari kuramba vachiti Al Jazeera yakanyangira yaona. Lord Oates vanoti vari kuda kuti hurumende yavo itaure kuti ichatora matanho api kuferefeta makambani ava Angel nezvimwe zvizvarwa zveBritain zviri kupomerwa mhosva dzekuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering.
They do involve allegations against British citizens. I table questions for written answer in the House of Lords.
Pane kupomerwa kwezvizvarwa zveBritain, saka ndanyora mibvunzo kudare reparamende kuti riferefete zvipomerwa izvi kuti tinzwisise matano ari kutorwa nehurumende.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari nhengo yeCCC vamakomborero haruzivishe avo vakapawo huchapupu mudare reparamende muBritain nezuro vakati muZimbabwe maberekera ingwe vakati danho reBritain rakanaka chose.
Matano akatogwa naLord John Oates. Tinomagashira nemaoko maviri nekuti vaUbert Angel munhu ane mapepa mugari wekuBritain. Saka hurumende yeBritain ine kodzero dzekuti inge ichiferefeta vagari vayo kana vane mhosva dzavanenge vaita vaonekwe vachisungwa uye vachiferefetewa kusvika panyatsojeka.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Chennai Mutambasere.
Hurumende yeUnited Kingdom inotofanira kutora matano nekuti ivo vane maorganizations akasiyana-siyana anoitirana akaita seFinancial Conduct Authority vanenge vachizikanwa kuti ivo vari kutarisira nyaya idzodzi dzemoney laundering. Vane mitemo inoita kuti ivo vave neinterest munyaya idzi.
Vanoongorora nyaya dzezveuori nemagariro evanhu vaRuben Mbofana vanoti zvakakosha kuti Britain iferefete mhosva dziri kupomerwa vaAngel.
Tinotoziva isu kare kuti Britain yakatotemera zvirango pane vamwe vemuno muZimbabwe vakaita seSakunda. Saka hationi chikonzero chinoitawo kuti munhu akaita saUbert Angel. Tinotadzisa nyika dzakaita sana Britain kwa kunovaiko kunogara Ubert Angel. Britain inofanira kuve ichionekwawo kuti inoitora matano pane muchinda uyu.
Asi gweta rakarerekera kubato rezanuPF vari kuBritain vamasimba mavaza vanoti chikumbiro chaLord Oates hachina musoro nekuti zviri kutaurwa mufirimu reAl Jazeera zvingori zvipomerwa chete.
Tikatarisa nyaya iyi in short tinongoti vanhu veBritain vakateerera masoko asina musoro aLord Oates vanenge varatidza kupenga kwavo nekuti zvakangoitika ndezvekuti vaUbert Angel hatidzwisi mashandiro avo asi havana kunzi vakaba vakangotaura vachiti vanogona kuba vanogona kubuda negoridhe redu vachienda naro kuDubai vanogona kuisa munhu mubhegi. Hakuna akavabata vachibuda negoridhe vachibuda nemari kana kupinda nayo muZimbabwe.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakatozivisa vatori venhau kuti hurumende ichaferefetawo nyaya iyi.
Nyaya dzekufambiswa kwemari pakati penyika nenyaya dzekutengeserwa kutengeserwa kwegoridhe kana kuti ndarama nezvimwewo zvicherwa zvakakosha hurumende icharamba ichiongorora nyaya idzi nekutora matano.
Zimbabwe yakanyorerana zvibvumirano zvakawanda zvekurwisa nyaya dzeuori zvinosanganisira zveUnited Nations Convention Against Corruption uyewo mubatanidzwa wemapurisa epasi rose weInterpol unotarisirwa kuferefeta nyaya iyi sezvo kucheneswa kwemari dzakasviba kunonzi kunoisa nyika dzepasi rino munjodzi huru nekuda kwekuti dzimwe mari idzi dzinogona kuguma dzave mumaoko ematororo. RBZ yakatotora danho rekuti vaAngel nevamwe vatanhatu vasabvumidzwe kushandisa midziyo yavo nemari dziri mumabhanga kanyaya yavo yapedzwa kuferefetwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Vanhukadzi vari mumapato akasiyana siyana munyika vanoti vari kutadza kukwikwidzana zvakaenzana nevanhurume nenyaya dzinosanganisira mhirizhonga, kushaya mari nezvimwe zvapa kuti vashoma vakwikwidze musarudzo dzekumirira mapato avo mudare reparamende, senate nemakanzuru gore rino. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya akabuda pamusangano wangu wakarongwa nesangano reWomen and Law in Southern Africa kana kuti WILSA wekukurudzira madzimai kuti apinde mune zvematongero enyika. Musangano uyu wakaitwa paEben Lifestyles Lodge kumasvingo muzvare vimba yemutunami webato rinopikisa reLabour Economics and African Democrats kana kuti LEAD. Vanoti madzimai anosanganawo nenyaya dzemhirizhonga yepabonde munyaya dzezvematongero enyika zvinozopa kuti vashaye chidokwa dokwa chekuda kupinda munyaya dzezvematongero enyika nekuda kwebhora remba rinenge richitambwa.
Sevechidiki, especially for us young ladies, the moment yaunoda kuti upinde mupolitics unonzi what are you going to offer? Tomboti nyaya sexual harassment. Dzimweni dzenguva unogona wakutopedzisira wakutonzi danana senior official.
Kunze kwemhirizhonga musarudzo dzemapraimari, sarudzo dzemuzimbabwe dzinozivikanwa pasi rose nenyaya yemhirizhonga nekudeuka kweropa. VESADAC, African Union neUnited Nations vari kukurudzira runyararo musarudzo dzegore rino. Akataura pamusangano uyu inhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC amai Tendekai Matara vakatiwo handinyore kuti mudzimai awane mari yekutsvaga rutsigiro.
Zvona zvina kumira zvakanaka ekonomikali. You find out kuti munhu wemukadzi ndiye akatarisana nefamily. Mumba munoda kudyiwa, magetsi anoda kubhadharwa, vana vanoda kuenda kuchikoro. Kuti uchibatanidza nekamari kauri kuwana kuti ubve waendesa kuti kunozvitengesa like market yourself politically zvinobva zvatonyanya kugozha.
Izvi zvakatsinirwawo namuzvare Princess Ushendi Baba vebato reZANU-PF.
Inyaya yekuti some of us women we are not financially stable. At the same time, yes, unenge oneka business kako but it cannot sustain you kuti upinde primary elections uchikwidza nevanhurume and vanhurume vane potential yakanyanya kudarika vakadzi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuwisa amai Patricia Mganhiri vakati
nenhau yekuti vakadzi havanawo zvikwanisiro, havana mabhizimusi. Saka sarudzo idzi kuti vanhu vange vachikuziva, vachikunyatsokuvhotera, vanenge vachida munhu anenge avapawo zvimwe zvinhu zvinobatika.
Ko iwo mapato ezvematongero enyika ari kuti kudii panyaya yezvekuwanisa madzimai mikana? Mutevedzeri wemunyori mubazi rinoona nezvesarudzo muTCCC amai Ellen Chiredenga vati
zvatakaita takaita mbundakendi yatinoti an informative program yeakadzi kuti tichivaudza kuti process yekusarudza macandidates yakamira sei stage by stage tivasarudze kuti ndivo vachapinda kumakanzura kana kuti maMP.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muZANU-PF vatakadza mukadi vati bato ravo rine bandiko remadzimai reWomen's League iro riri pamberi kurudzira madzimai kuti awaniswe mikana yekukwidza zvigaro zvose.
Musangano weZANU-PF une bandiko ramadzimai rinonzi reWomen's League. Bandiko iroro ndo rinoshanda zvakanyanya namadzimai kuti madzimai akurudzirwe kuti ange achikwanisawo kumira kuti vapinde pazvinzvimbo.
Vati pasarudzo dzakaitwa dzekutsvaga vamiriri vebato ravo gore rino, uwandu hwemadzimai akakwidza pamakanzera nemuparamende hwakakwira vachienzanisa negore ra2018. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo.
Mhemberero dzeRamadhan dzave kusvika kumagumo, vatenderi vakawanda vechiIslam muZimbabwe nepasi rose vachifara kuti vakwanisa kutsanya kubatsira vanotambura pamwe nekuswedera pedyo nemusiki. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Ramadan mwezi wechipfumbamwe pakarenda remaMuslim, uye pamwedzi uyu vatenderi vechiIslam vanotsanya kunamata zvakasimba, kuregerera pamwe nekutarisira kuwana makomborero kubva kumusiki. Mutungamiri weSupreme Council, mutungamiri weIslamic Supreme Council of Zimbabwe, Sheikh Ismail Duam, vaudza Studio 7 kuti vakakwanisa kuita mabasa akawanda ekubatsira vanotambura pamwedzi wemutsanyo weRamadan nekuti vaive nesimba rakawanda.
Saka unofanira kuti mwedzi uno ndo watinonzi isusu naMwari tiwanze mabasa akanaka, on which we achieved those mabasa akawanda acho. Takatowanza through my invitation ana UNICEF, ana World Health Organization, Ministry of Health, including our own Islamic programs where we went around to the people, tichiita maoutreach, tichibatsira vanhu.
Mumwe mutendi Sheikh Majid Adini vanotsanangura kuti vakave nenguva yakanaka chose uye vanotarisira kuregererwa nemusiki.
Munhu uyo achapinda mumwedzi weRamadhani aine mwoyo wekuti ndinge ndichiregererwa. Zvinoreva kuti munhu iyeye acharegererwa mukupera kwechi kweRamadhani, zvichireva izvo kuti tichabuda isusu muRamadhani tiri vanhu vakagezwa.
Vanoendera mberi vachiti mwedzi uyu wakakosha nekuti ndiwo mwedzi wakadzika mabhuku evatumwa Abraham, David nevamwe.
Mushure mebhuku raAbraham kwakauya zvekare bhuku raMozisi, rakadzika zvekare mumwedzi upi uno weRamadhani. Tobva zvekare muna Mozisi toenda kubhuku raDavhidhi, Dhaudhi, isitomuti Dhaudhi pachiArabhu, rakadzika zvekare mwedzi uno.
Mumwe mutendi Sheikh Malik Paul Mutumbi vanoti havana kuomerwa nekutsanya nekuti murayiro wemusiki.
Tsanya hakuna kutangira patiri, kune vamwe vakatomboita sei vakatombotsanya kumasure kwedu, zvichireva kuti Mwari vari kutipa mashoko esimbiso kuti pane vamwe vakatombotsanya imi musati matsanya.
Vanoti kunyange hazvo ivo vasina kukwanisa kubatsira vanhu nezvinhu kana mari, vakakwanisa kupa vanhu mashoko eruponeso. Sheikh Ismail Duwa vanoti zvimwe zvavakaita panguva iyi kurwisana netsika yekunwa nekushandisa zvinodhaka, izvo zvakazocherechedzwa nehurumende nekupinza sangano ravo mukomiti yayo yekurwisana nedambudziko iri.
Ikomandi kubva kuna Mwari yokuti madrugs completely muKoran akunzi kwete.
Mwedzi weRamadhan gore rino wakatanga musi wa22 kurume uye uchapera musi wa21 kubvumbi. MuZimbabwe mune vanhu miriyoni mazana maviri vechitendero cheIslam, pasi rose vachidarika biriyoni nezviuru mazana matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mauto ari kutungamira hurumende yeSudan nevavari kurwisana navo veRapid Support Forces vadzivisa nhasi kuti vatenderana kumbokanda zvombo pasi kwezuva rimwe chete. Izvi zviri kuitirwa kuti vakakuvara nevasina zvekudya vava nerubatsiro kubva kumasangano akazvimirira oga. Vari kurwisana ava vakamboedza kuita izvi nezuro asi hazvina kubudirira sezvo kurwisana kunotyisa kwakaenderera mberi. Nhasi futi dzinonzi dziri kunzwikwa dzichirira pano nepapo. Mutauriri wemuzinda weWhite House muAmerica, muzvare Karen Jean Perry, vakurudzira kuti vari kurwisana vose varemekedze chibvumirano chekumbomisa hondo. Vanhu vanodarika mazana matatu vafa mukurwisana kwave nemazuva mashanu uku. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaita izi munya.
Dambudziko riri kuSudani idambudziko raninga takuti dambudziko reAfrica yose, sokuti Sudani hakusi kutanga kuti ipinde mumatambudziko. Katombira vakanga vari mukuru weSudani vaAubasia vakabviswa pachigaro nekunga homo yeSudani yasimuka ichiti havachadi kuti vanga vari pachigaro. Saka kubva maiyoyo muungano wedu weAfrican Union waifanha kunga uchitumira munhu inenge yakagara irimo Sudani ichiedza kubetseredza kuvakiridza kudyidzana pakati pemapato akasiyana Sudani kuti munge muine peace. Ndo dambudziko riri muSudani.
Tichiona zviri kuitika izvi, zvii zvinofanira kunge zviri kuitika pari zvino zvamunofunga kuti zvingawanikwe zvichipedza daka iri nehondo iri muSudani?
Tinofanira kunga tichitei kuitika hivi zine kuti dambudziko rekuti muSudan hakusina magetsi tikafuta kuita zvemo vanhu arikufa. African Union inofanira kutotumira mukuru mukuru anoenda kunonyaradza bopoto kumapato ose ari kurika number 1. Ndechipiri, African Union ngaitohungurudza zvikafu zvekutumira nekuti vana nemadzimai kunyanyanyanya vatambura muSudan, saka chikafu chinofanira kutoenda zvechimbi chimbi. Chechitatu, munhu anotumirwa neAfrican Union ngaatangoenda kunogara mazuva mashoma otobuda. Munoda munhu anokwanisa kutombogara muSudan achibetseredza senyika kuti idzoredze hasha pakati pemapoka akasiyana-siyana anenge achirwisana. Vovaka madonzo eSudan anosanganisira kugadzirwa kwezvikoro, kwezvipatara nekuti sadza ravo rinopatsanurwa sei kuti mhuri dzose dzemuSudan dzinge dzichikwana. Ende kana ndichiti mhuri dzose, ndinoreva kuti masangano akazvimirira akasiyana natingati pachirungu maethnic groups akasiyana, nekuti Sudan ine vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vanotaura mitauro yakasiyana-siyana uye vachiona matongero enyika akasiyana-siyana. Saka vese vanoda kuti vabatanidzwe neAfrican Union.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaita izimunya vari parunhare naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tongotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaLloyd Austin neZuro vainge vari kuSweden senzira yekuratidza kutsigira kuti nyika iyi ive nhengo yegungano reNATO. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeSweden vaPaul Johnson vakati Sweden ikava nhengo yeNATO zvinobva zvaisimbaradzawo zvakanyanya munyaya dzekudzivirirwa kwenyika. America iri kukurudzira Turkey neHungary kuti dzitambire kuti Sweden ive nhengo yeNATO sezvo zvichikwanisika chete kana nyika dziri mugungano iri dzatenderana dzose. Sezvo sarudzo dzegore rino dzaswedera, mapato maviri makuru ari munyika anoti ZANU-PF neCitizens Coalition for Change atotanga gadziriro dzekupinda musarudzo kuburikidza nekusarudza vachaamirira. Asi ZANU-PF inonzi yatove pamberi mushure mekutengera nhengo dzayo dzichakwikwidza zvikakarara zvemotokari dzekushandisa mukutsvaga rutsigiro. Asi vamwe kusanganisira veCCC vanoti bato riri kutonga riri kutambisa mari nekutenga dzimotokari dzekutsvagisa rutsigiro, asi zvipatara zvemunyika zvisina mishonga nemaamburenzi. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata nhengo yeZANU-PF kuBritain Dr. Simba Mavaza nevakafanobata chigaro chasachigaro wedunhu reNorth America mubato reCCC vatawanda dzokora. Tatanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti bato ravo rave papi.
Chekutanga ndakorokotedza vakahwina mumaconstituencies kuti vamiriro reZANU-PF nekuti vakasarudzwa nevanhu vemuconstituency mavo, havana kuita zvekubunyikidzwa nevakuru. Saka zvinhu zvinofadza zvikuru. Ingwa yesarudzo yechekutanga chepamurume weZANU-PF ndechekuti ngatisarudzanei murunyararo, number 1. Number 2, ngatisarudzei vanhu vanomirira zvido zvevanhu. Number 3, sarudzai vanhu vakasarudzwa nevanhu kwete vakasarudzwa nevatungamiriri vavo. Saka noita kwaizvozvo tikuona kuti ZANU-PF yatotanga kuita makambeini idzo dzinoreva kuti izouya now ready for the elections.
Tinotenda Dr. Mavaza. Regai tinzwe kuna vadzokora kuti musangano wavo weCCC wagadzirirwo zvakadii.
Aiwa, kwedu kuCCC kune mufaro wakawedzerwa nekuti tiri kuita zvinhu zvisati zvamboitwa. Munoziva tiri chisikwa chitsva, saka tiri kuita zvinhu zvitsva. Vana veZimbabwe vari kupiwa mukana wokusarudza vanhu vavo. Takati isu hatidi vanoda kuita utungamiri, tinoda vanodiwa nevanhu. Saka tiri kutofamba muma street nema street, muma village nema village, mumisha nemumisha, tichitora zviri kudiwa nevanhu. Tapedza ipapo tobatangotora patakasiyira paya pamugwazo tochipedzisa basa nekuti basa zhinji setripusi takaita kare paya paitaurwa zvemugwazo tikapinda kumaruzevha kwese takapekesha ikoko zvekuti vanhu vari kutoziva kuti tripusi ndiwo musangano wacho uchapedza nhamo iri kuitwa muZimbabwe.
Dr. Mavaza, tirikunzwa kuti bato renyu rakatsvagira zvikakara zvemotokari vese vakabudirira kusarudzwa musarudzo dzemaprimary elections kuti vange vachikwanisa kufamba vachitsvaga rutsigiro. Chii chakaita kuti mutsvagire vanhu motokari tichiona kuti zvipatara chaizvo kunzi hazvina mishonga nemaambulensi?
Chokutanga ndekuti bato harina mvumo yekutsvagira zvipatara maambulensi. Zvipatara zvinotsvagirwa maambulensi nehurumende, bato harisi hurumende. Uyezve kutsvagira vari kuda kukwidza zvekufambisa chinhu chinogara chichiitwa nguva nenguva kuitira kuti vawane kusvika munzvimbo dzakamanikidzana dzisingasvikiki neshoka.
Vadzokora, munoti
aiwa zvirungori pachena kuti bato rezanu PF harina hanya nevanhu, harina shungu nevana veZimbabwe. Vanotora mari vachinotenga mazimotokari iwayo, asi muzvipatara musina mishonga, muzvipatara musina motokari dzinotakura vanhu vanenge varwara. Zvikoro zvedu zvakutonzwisa tsitsi, migwagwa yedu yaparara, asi hurumende inenge ine mari yoisa mari ikokoko. Kana kwai kuenda kutenga mishonga nekuenda muzvipatara, votaura kuti kune zvirango zveupfumi.
Dr. Mavaza, tingaona here sarudzo dzichiitika murunyararo tichiona kuti mazuva apera aya pakatenge kuchiita mhirizhonga dzakaitika sekuna Namurehwa zano PF ichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga idzi?
Tirikutonamatira kuti kusave nemhirizhonga jonga mupopoto musarudzo iyi. Tinoziva zvakaitika kuMurehwa North zvakanga zvakaipa chaizvo patakaona vabiriri veTPC vachiita dhirama rekunyebera kunge vari kurohwa varivo vari kungoekta pasina airohwa. Ikozvo zviri kuti hatidi kunyebera vanhu vari kunze kwenyika kuti munyika mune bongo zvose. Vanhu vese vari kunzi huyai, ZBC yakavhura madhoo yakati huyai, weTPC mari yenyu chete, bhadharai maadvhesi kuZBC kuredhiyo kana kuTV, bhadharai maadvhesi manyuzeesa amunoda.
Vadzokora, ndanzwa muchigunun'una.
Vana veZimbabwe, ZANU-PF hurumende haina kumbovhura ZBC kana ZTV. Ndosaka iko zvino musati mamboona vachamisa vachitaura paZBC kana paZTV. Zvavari kutaura izvo ndo dzinonzi nhema dzinonhuhwa kuti kutu kutu. ZANU-PF haitodi kuti TCCC iende panhepfenyuro yevanhu.
Manga makateerera kune vakafanira kubata chigaro chasa chigaro wedunhu reNorth America mubato reTCCC vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZANU-PF Dr. Simba Mavaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekurwisana kuri kuitika muSudan uye zviri kutaurwa nemadzimai aungana kumasvingo zvekuti vari kutadza kukwikwidza musarudzo nekuda kwemhirizhonga uye kumbunyikidzwa nevamwe vanhurume. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera takaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vomiswa pamberi pedare vachipomerwa imwe mhosva yekuita zvemhirizhonga kuchitungwiza. Imwe nhengo yedare reparamende kuBritain inoti hurumende yenyika iyi inofanira kutaura matanho airi kutorera vaHubert Angel nevamwe vari kupomerwa mhosva dzeuori sezvakaburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina nditungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda ku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 20 kumabasa 2023. Igama lami ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
sebesebenzisa ukukhala ukwethusela abantu bonke abafuna ukukhuluma izinto ezihluphayo lokumela abantu abangalamandla.
Umeli wezengeza West edlalele parliamente njalo elilunga le Triple C umnumzana Job Sikhala umiswe enkantolo namuhla esetheswa elinye njalo icala elitsha elokuziphatha ngobudlwangudlwangu emphakathini i-disorderly conduct ngesingisi. Ibandla lezanu PF lithi ngamanga ukuthi injongo yalo yokuqhuba kutsha ama-primary elections awukudinga abazalimela kukhetho lwezwelonke kwezinye izigaba ibingekuzama ukuthi kunqobe abangane bakamongameli Emmerson Mnangagwa abanqotshwe kuhlandla lakuqala.
IRamadan isikhathi esibalulekileyo kakhulu kumuntu wonke ongumuslim ngoba kulapho ke lapho asingathi khona uyarecharge kumuslim bakhe.
Uhlelo lwabokholo lwesimuslim olokuzila ngokuzincitsha ukudla okwenyanga yonke olweRamadan lugqitshwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wezengeza West edalele parliamente njalo elilunga le Triple C umnumzana Job Sikhala oselenyanga ezilichumi evalelwe ejele umiswe enkantolo namuhla esetheswa elinye njalo icala elitsha elokuziphatha ngobudlwangudlwangu kumbe ngodlakela emphakathini i-disorderly conduct. Umnumzana Sikhala ubotshwe nyakenye wetheswa amacala achiyeneyo aphathelane lodlakela njalo uloke evalelwe eChikurubhi Maximum Prison. Namuhla uSikhala wetheswe icala elitsha lelinda wonye lowake waba ngumeya wesitungwiza umnumzana Love Moma yiko. Igqwetha lababili laba umnumzana Opeshaba uthe bayalilandula lelicala. Ibandla le-Triple C lithi uSikhala uyahlukuluzwa nguhulumende wezanu PF ngezizathu zombusazwe. Kodwa yena uhulumende labezanu PF bayakulandula lokhu. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-Triple C, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kutshengisa mhlophe ukuthi uSikhala sebemenza njenge sihlatshelo esokuthi abantu babone kuye ukuthi izanu PF ingakuqamba kuzafelejele. Sebesebenzisa ukukhala ukwethusela abantu bonke abafuna ukukhuluma izinto ezihluphayo lokumela abantu abangalamandla. Kambe uma kulamapholisa ethi sebezavumbulula leli cala after 10 months yenevalelwe, sibona ngani icala lelingelokubaza bayazibazela kusenzakala ukuthi bamgcobe ebe yinto enyanisayo ukukhuluma ngayo. USikhala ufela ukuba ngumuntu olesibindi omela abantu abangalamandla njengemuli ka-Mo Blessing Ali lo wabulawa ngabanye abantu abaziwayo abavela kuZanu PF.
Ukulabanye abasola ibandla lenu abathi lilahlele uSikhala iganga ngoba ngokusho kwabo akulalutho elilwenzayo njenge Triple C ukufa kumfutho kuhulumende ukuthi akhulule.
Siyezwa bayakhanda amanye amacebo okuthi thina abebandla lesisisi sokukhanya ngani sesimhlanzi lusikhala. Kambe ngubani i-victim, ngubani i-perpetrator. Sebengaphinda behlukuluze thina esikhalela usikhala. Kanti umuntu obophi usikhala bamazi na. Silamakhiye yini emajeli ukuthi singafika simhluthule simthathe. Kumbe sebesesaba ukusola umuntu olamajeli osebenzisa omajajis lamajaji ukuthi bengakhululi usikhala. Bangaka abantu abazitshontsha imali ababulala abantu abaphandle abaphiwa ibhelo. Ibhelo is a constitutional right. Ngoba uyabunga umsulwa uzazi ubotshwe ejele suthonisiwe i-competent court. Akusimangalisi abantu vele bafuna ukuhlala besola khathese besola umthungameli we-CCC. Kukangaki umthungameli we-CCC ezama ukuthi usikhala kakhutshwe waze wabhalela izincwadi uMnangagwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo umthethwandaba walile ukulahla icala lokuzama ukubulala eletheswa wayengumka Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa. Umbayiwa wetheswa icala lokuzama ukubulala uChiwenga. Uhlelo lwabokholo lwesiMuslim olokuzila ngokuzincitsha ukudla okwenyanga yonke olweRamadan lugqitshwe namuhla. Abalandela lolukholo eZimbabwe lasemhlabeni jikelele bathi lesi bekuyisikhathi sokuzisondeza kumdali wabo. Kubika uMavis Gama.
Okunye kwabakujabulele kakhulu abesimuslim yikwamukelwa kwendlela abachadisa ngayo amalunga abo phansi komthetho omutsha wemichado elizweni. Umkhokheli wedale laphezulu enhlanganisweni yabakukholo lwesi-Islam elizweni, e-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe, uSheikh Ismail Dua, uthi ololonyaka lubusisekile kakhulu. Ulandisa kabanzi ngalokho uSheikh Dua.
Then secondly, we incorporated the Supreme Council into Zimbabwe Anti-Corruption.
Okwesibili, safakwa njenge-Supreme Council ku-Zimbabwe Anti-Corruption Commission, kukomiti yakuqala yezizalwane kanye lokulwisana nenkohlakalo.
USheikh Bilali Gwenzi uthi bebephatheka kumisebenzi etshiyeneyo yokulimukisa kuZulu ngengozi ekhona yokuthatha izidakamizwa. Umnumzana Lindani Moyo, isakhamuzi semzini wePhumula South koBulawayo, uthi iqakatheke kakhulu kuye iRamadan.
IRamadan isikhathi esibalulekileyo kakhulu kumuntu wonke ongumMuslim, ngoba kulapho ke lapho asingathi khona uyarecharge kumuslim bakhe. Kulapho azama ukwenza yonke into enhle efunakala kuQuran, njengokuthi kumele afunde iQuran, kumele ancede abaswelayo, ancede umakhelwano ukuze kuyefika lapho esithi khona yi-Eid, lapho sicelebrate ke ukuthi hayi ukwazile ukwenza lento ebengani ibinzima kuye ukuthi ame kuyenza. Isikhathi sibalulekile kakhulu lesi.
IRamadani loba iRamazani yinyanga yesitshiyagalolunye echazwa njengenhle kakhulu yekhalenda lama-Muslims. Inanzwa ngabokholo lwesi-Islam emhlabeni wonke jikelele, njalo ixhumene lokwembulwa kweQuran kumprofethi Muhammad. IRamadan inanzwa ngokuzila, abantu bezincitsha ukudla, umthandazo kanye lomsebenzi wokusiza umphakathi. Inkokheli yabokholo lwesi-Islam ithi ukholo lwabo luhle kakhulu, lanxa nje isimo salo sivame ukuphanjaniswa ngabedlulisa amalawulo abakumaqembu amalwecatsha anjenge Islamic State, Al-Qaeda, Taliban, Boko Haram lamanye abangcolisa lolukholo. EZimbabwe kulamakholwa esimuslim angaba phezu kwesigidi 1.2 million, kuthi emhlabeni jikelele bephezu kwebhiliyoni 1.3 billion. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ibandla leZANU-PF lithi ngamanga aluhlaza ukuthi injongo yalo yokuqhuba kutsha ama-primary elections awudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke kwezinye izigaba ibingeyokuzama ukuthi kunqobe abangane bakamongameli Emmerson Mnangagwa abanqotshwe kukhetho lakuqala. Idale leZANU-PF Politburo lamukele impumela yokhetho oluphindiweyo lolu izolo kulandela ukunqotshwa kweziphathamandla ezibikwa zilobudlelwano obukhulu loMnangagwa. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abanqotshiwe laba bagoqela uJustice Meyer waJikejena, onqotshwe unkosikazi Flora Booker eGokwe neMbudziya, nomphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi, onqotshwe unkosikazi Mercy Dina eZumba West. Ekhuluma lentatheli zindaba isikhulumeli sebandla leli uMnumzana Christopher Mthwangwa uthe uhlelo asebelugqibile luveza ukuba ibandla leli kalisekeli gcwele lenza okufunwa ngabantu.
The president did not lift his hand to try to reverse that process.
Abanye bethu abangenelisanga umongameli kazange abancedise. Bekungamanga ukuba umongameli ufuna ukubanceda. Lokhu kutshengisa ukuba umongameli wenelisa ukwenza izinto ngemfanelo.
UMthwangwa uthe lapho abangaphumelelanga kukhetho bengalahli themba ngoba ibandla lizabadingela okokwenza. Lokhu kugcizelelwe ngokubona ukuhanjiswa komsebenzi kubandla leli uMnumzana Mike Bima.
And now we are happy we've come to the end of this exercise. The primary elections for ZANU-PF are over.
Lokhu kusho ukuba njengebandla sesiqedile uhlelo lwama-primary elections. Kuningi okwenzakileyo abantu bedinga usekelo bekhona abakade bekhonona. Sesithabile ukuba uhlelo lolu soluphelile.
Ozamela ibandla leli eMpophoma Mzilikazi uMnumzana Admire Masikati unqome ukuqhutshwa okwenze uhlelo lwama-primary elections.
Ibandla leZANU-PF liyenze kuhle ngokunika abantu abakhankasayo amathuba afana nayo ukuthi bakhankase. Kungakhathalekile ukuthi ngumntanga, ngumama, ngubaba kumbe ngumlilo wenkululeko.
Ingcitshi ezigqungela ezombusazwe zithi okwenzakala kubandla leli kutshengisa ukuba sekule nguquko ethile ngoba sekutholakala inkokheli entsha. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Peterson Piri ofundisa izifundo zombusazwe ekolishini ele University of Zimbabwe.
Ngiyathaba ukuthi iZANU-PF ithathe ithuba leli, yathatha lama resources ayo and then ya investa kubantwini kuma primary elections awuvotelwa ngabantu.
Okumangalisa abaningi kuba uMnumzana Robert Nyemutso owanqoba uMnumzana Enoch Boris Nkazi wasekhitshelwa ukuba uthengisa izidakamizwa wabotshwa usephendukile ngemva kokuba ibandla leli lithe usezamela ibandla. Amalunga edayela ephalamende avunyelwe ukuncintisa agoqela uMnumzana Martin Matinyanya oweMbare, Ephraim Funduka oweChuru, Mercy Dina oweZimba West, unkosikazi Flora Booker eGokwe neMbudziya, noLinyasha Marange eMtare West, loRobert Nyemutso eChipinge South. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amacele ebutho lakweleSudan aqhubekelwisana okwesabekayo namuhla edubulana ngezikhali ezigoqela imibhobho lamabhomba enzikini yesigodlo sakulelo lizwe eKhartoum, lanxa nje ebevumelene izolo ukuba abeke phansi izikhali okwesikhatshana. Kubike abezindaba abeReuters. Ibutho lakweleSudan lilwisana lecele lalo eleRapid Support Forces elithenjwe kakhulu. Limpi iqale ngesonto. EleMelika lithi kumele amacele omabili abeke phansi izikhali akhumisane umlotha. Kulabantu abafika amakhulu amathathu asebefele kulimpi. UGeneral Abdel Fattah al-Burhan ukhokhela ibutho lakweleSudan kuthi uGeneral Mohamed Hamdan Dagalo uphethe icele lebutho eleRapid Support Forces. Balwisana ngemva kokwehluleka kukahulumende ukuba aqhube ukhetho kungene uhulumende kaZulu. akukaze kube lokuthula kwele Sudan selokhe kususwe esikhundleni owayengumongameli umnumzana Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Ababili abalwisanayo laba babambisana ukususa uhulumende ka-Bashir ngo-2021. Odabuka eZimbabwe osebenzela kwele South Sudan umnumzana Zwelo Ntebele utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi sokonakele okunengi kwele Sudan.
Mina ngise South Sudan iphizo lomzwele we South Sudan le Sudan ngemba abantu bayakwazi ukuthi kwakulelizwe elalibambene kodwa sebehlukana kwaba le-independence. So lapho engikhona siduze lomngcwele and ngendlela esikubona ngayo abantu bangathi bethukile ngoba abantu abaningi abalapho esikhona lapha balezihlobo zabo ikakhulu ezihlala eKhartoum. So ngabantu nje abantu ukuthi esikhathini eziningi babehamba besiyabatha fanele besiyabona izihlobo. So lokho kuqhamuke ukulwa lokhu hhayi abantu sibili ba abaphathekanga kuhle sibili abaningi balokhu bebuza ukuthi ihlobo zabo ziyaphila kumbe ngakwenzakalayo. So ye yikho kwenzakalayo khathesi. Thina singabantu abasebenzela lawo ama-NGOs abancedisa abantu. So nathi nje sifuna ukukhangela nje sikwazi ukuthi uzahamba njani ukuthi kumbe sikhayele ukuthi abantu bazaqala ukusuka eSudan sebengena eSouth Sudan bangangena-ke sizabona ukuthi singabasenzani ye okwakhathesi hhayi abakangeni ngapha eSouth Sudan but bakhangelela ukuthi nje emalanga ingxenye abanye bakhona bangabonakala sebengena. Futhi kuzwayo ukuthi kusukela mhlaka 15 enyangeni naleyi hhayi kuqhamuke iy'ntisibili ngenzima sibili labantu kulekunani labantu esizawuphaka bafile abanye balimele so kathi sikukhangele nje samuthi sibonte uhamba njani. Okunye kwenzakalayo khonokho ukuthi amafematina yethu alapha e-South Sudan abelokhu esakhangelwe ngabe-Sudan. So kuthi okuqhamuka impilo ye amafematina amanye abengasahambi ngenxa yokuthi i-air traffic control yangikhona ikhangelwe ngabe-Sudan kodwa hhayi ensukwini lezi eziphila hhayi amafematina asengena-ke kuhle yithi ngapha kwele-South Sudan.
Singathi abanye benu abakhona ngale Sudan abadabuka eZimbabwe bathini, babuyele ekhaya kumbe bayehluleka lokuphuma khona ngale nxa uxoxa labo
abadabuka eZimbabwe ebesikhulumisana labo bona ingathi labo akubaphathanga kuhle ngoba abanye kubathole bekhona ngale. So labo basazama ukuthi bakhulumisane lenhlanganiso abazisebenzelayo ukuthi ube singabaphathisi ukuthi baphume elizweni. Ngingazi ukuthi kuhamba njani kodwa ngibona engathi i-United Nations ibisebenzelana lenhlanganiso ezinye ukuthi nxa kungathula mbijati ngabanye bangashushwa bahanjiswe emazweni abo.
Umnumzana Zwelo Ntebele isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Sudan ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ese Upper Nile State. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomphathintambo labaphathintambo bakahulumende abasesigodlweni seZimbabwe kwele Sudan. Kwezivela kwamanye amazwe elemelika seliveze ukuba liza kwengeza uncedo lwalo lokuphathisa ele-Ukraine olubiza izigidi ezedlula amakhulu amathathu $325 million empini yalelo lizwe ele-Ukraine lele-Russia. Iqembu le-Libya National Army elikhokhelwa ngu-Khalifa Haftar liyayilandula imbiko ephume ezindabeni lasezinkundleni zokuxhumana ethi leli qembu lisekela elinye lamacele ebutho alwisanayo kwele Sudan. Isikhulumeli sebutho sithi bona bazimisele ukuba ngomlamlankunzi kunxabano yakwele Sudan. Amabandla ezombusazwe athi amalungiselelo okhetho oluza kwenziwa lonyaka asesemaphethelweni njalo ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kwalo lukhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu bekhumbule ukuthi bayenelisa ukubhalisela ukuvota eziqintini zabo loba isiphi isikhathi kuze kwedlule amalanga amabili kumenyezelwe ilanga lokhetho. Ibandla le-CCC lithi liphakathi kohlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho lwezwelonke lolu njalo elezanu-PF lisanda kugqiba lolu hlelo. Ukuhlaziya lolu daba usandikile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo mnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, endawonye lomnumzana Kudakwashe Munsaka, yena ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela iBinga North edalele parliamente emele ibandla leZANU-PF. Umoyo usungula lingxoxo.
Amalungiselelo okhetho anzima kakhulu kithi njengebandla leMthwakazi Republic Party. I-MRP kusukisela ifonywa ngo-2014 kuzofika namhlanje ayikami ukukhankasa itshela abantu ngokuthi ibandla lethu liqhubeka ngokwe-self-determination, lokhu esiyikuthi thina silwela ukuphuma kwele Zimbabwe. Kodwa-ke iZANU-PF isebenzisa amapholisa ayo awe-ZRP ba khathezinye eminye imihlangano yethu siyi-adressa ngenkani. So abeZANU-PF laba at the same time yibo futhi orefu ngokufana nayo.
Ingxobe isikuwe mnumzana Msaka, ungathi amathuba alingana yini lapha ekukhankaseni?
Malini ngiqale ngokuyala ukuthi ibandla leZANU-PF yilo elingu-REF. Ngoba njene singakhangela i-date ise-independent board, singakhangela i-delimitation report, asibo bonke abamaphandle abelethu abeZANU-PF layibikhala. Ijalo liphakamilinzi lapho kulabantu ye-CCP labe-DC Alliance labo bahlale phansi bavumelana lalokhu okwenziwe i-ZAC ngaphansi kokuncane abakulungiseleyo. Okuthenziwe ukuthi i-ZAC iyazama sibili ukuthi ibe yi-independent board. Lapha i-playground efinayo ilingene amaphathi anelungelo lokuthi ikhampeni freely, iMthwakazi iyakhampena freely, i-CCP NDC konke iyakhampena freely.
Sesikhangela lona lolu ukhetho oluzayo mnumzana Moyo, ubone ngani ibandla lakho lingaba lamathuba yini ukuthi lalo linqobe?
Ngiyabonga dadewethu kakhulu. Ukukhankasa kweMthwakazi Republic Party kwedlula ngale kwama-election. Silwela labo obaba uMsaka laba ayibhinga khona ngale inhlanzi zabo ezidliwa ngabantu besemashonaland bengele controllinga. So thina i-success yethu njengeMthwakazi Republic Party kayisiyi kuyimeasure ngokuthi ukhetho luyaphuma lunjani. Thina sizayimeasure ngokuthi i-message esiyidrayivayo siyikhuluma umphakathi wonke, usukisela kuZambezi usiye eBedbridge, usukisela kuRamakhwebana usiye eMnyathi River eKhwekhwe, abantu bakithi bayibambile na? Ngoba iZimbabwe ihlala iku-electioneering, mood kusukisela ngo-1980. UMsaka enjalo ehlezi khonapho ngikhuluma laye, sikhuluma laye. Indawo yakibo eVinga iyadanisa kakhulu, ngakhangela izikolo zakibo kuyayangisa ukuthi 43 years after the so-called independence sithuka. Kodwa usuzibuza ukuthi umangakanani ama-resources avele eBing. Ngikhulume ngabo Khamatv tin mine, sikhulume ngabo lithium lamanye ama-minerals atholakala khona ngale.
Mnumzana Msaka, ungathini ngokuphuma kwele Zimbabwe lalokho kuthiwa ngumnumzana Moyo?
Indaba yokuphuma eZimbabwe sizaba ibe liphupho, size sikubha uliphupho. Ubaba uMgabe okwakhuluma wathi ziroto ziroto, umongameli welizwe ubaba uMnangagwa wakubona ukuthi hhatshi kunabanye akade bephuma endaweni zabo besiya kwenye indawo bethatha ama-resources njengasizolosi wabe sithi ilizwe liyathiwa ngabanikazi balo. Sekuvulwe amamayini amaningi, ukhatshana uphezinto eMthwakazi akahambe eBinga bebona ubuhle bezikolo eziyakhwayo eBinga, ezinye ziyakhwayo amakhampani uNidwani bayakha izikolo, uPutras bayakha izikolo, lamanye amamayini akhona bayakha izikolo ezinhlekile eBinga. Inhlanzi ikhuluma nje loba liyakwazi ukuthi upresident usenike amariki abantu bebhinga amaningi ukuthi bezijele inhlanzi.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Moyo?
Yebo, ngiyabonga dadewethu. Kuyadanisa ukuthi uMsaka uzaye ayekhotha amabala akhulunywa ngoRobert Mgabe ongowokuqala ukubhijiza emathekeleleni aze akhulume ngokuthi ziroto ziroto ekhuluma ngesishona wayengeke wakukhuluma ngesitonga. Njalo ukuthi athi ibizwa lisoze lehlukane, u-Ian Douglas Smith wayekhuluma kwamanyamazi, what not in 1,000 years will there be black majority in Zimbabwe? 4 years down the line, ewa kulume ngo 1976, kodwa ngelinilanga sizabe sesikhuluma la esimbuzi ukuthi kathi manje ndoda njengoba sesikhethe ilizwe lethu owawusithi amaphupho ngamaphupho uzimisele yini ukuqhubeka uhlala lathi kumbuza kuya kwele Zimbabwe, ngoba yena ukhanya ngani udefender into zasemashonaland kule zakibo. Uthi ibhinga kanyazi, ibhinga ngiyazi kahle, ngiyamangala ma uyakufakazi ukuthi kulamakampani lama-NGO akhe izikolo. Ngangitshengisa izikolo zasebhinga ezakhiwa nguhulumende kamnangagwa, nguhulumende kamgabe. Ngiyazi ukuthi abantu bezanu PF vele abafundiswanga ukukhuluma iqiniso, kuphela abafundiswe ukuthi bakhulume lokho okufunwa zinkokheli zabo. Yikho ezakwanisa ukukhuluma ngoRobert Mugabe wamkhipha ngekhuwu, bangenisa futhi omunye umbulalo nge-Emmerson Mnangagwa. Kodwa ngamtshela khona labalayeli ukuthi hayi uyafuna kumveni kale kafuni ilizwe leZimbabwe lizayehlukana phakathi, ngoba vele singamazwe amabili kuyazakala.
Nabi isotele kokuqila kuzaba uMnangagwa kumele sibone isibili umthuthuko aseyelethile esigabeni ejeneyo, hlanganisela yona ibhinga layona imagedebelensi ngoyonke sawuti siyambona amaprojekti amaningi awayenzayo. Kumele thine kulayo ibenipheti yaziwa ukuthi isenginile ngenxa yalamapolisi lomthi omuhle othenziwe ngubaba uMnangagwa akudatsela ilizwe. Siyaphambili siyakwini njengezamaphiha.
Leo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, endawonye lokula umnumzana Kulakwashe Monsaka ozancitisa eBhinga North emele ibandla lezanu PF edinga ukuba lilunga lephalamende. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Pilitane bathi basekela imizamo kaLord Jonathan Oates okudalele House of Lords okulidalele Parliamente ozama ukuba ilizwe leli lijezise umnumzana Hubert Angel labanye bakhe kulandela ukuvezwa kwabo ngabezindaba abe-Al Jazeera ukuthi bathengisa ngodlo igolide leZimbabwe kwamanye amazwe. U-Angeli isikhonzi sikaMnangagwa ophethe amazwe achiyeneyo utshele abezindaba abe-Al Jazeera benze ifilimu le ukuba uMnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo okumayelana lokuthengiswa kwegolide enkudlu. UGibbs Tube weStudio 7 uxoxele umnumzana Panyika Karimanzira owenhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe, yena othi bazalulandela luze luyephutsha lolu daba.
Kuqalise i-embassy ye-United Arab Emirates sibe sisiyababonisa ukuthi khona kulabantu abalamakampani awegolide abathatha igolide eZimbabwe berefina e-United Arab Emirates befuna bakhangele khonokho emisaya ku-South African Embassy layo i-South Africa sibatshela ukuthi bakhangele ukuthi uSimon Roland ole company ethiwa i-Gold Lift bako-South Africa lo Mohamed Khan kampani nawe South Africa labo laba bathatha igolide eZimbabwe behambisa e-United Arab Emirates njalo bayathatha imali bethenza i-money laundering. Sase siya ku-Prime Minister weBrithani naye sayamtshela ngo-Hubert Angel. U-Hubert Angel yi-citizen ye-United Kingdom, kunabamkhangele ukuthi into zake kuhamba njani. Izolo sihambe ku-Parliament ye-UK sayabonana labo-Lord Post House of Lords nabo Katie Roy laba yiwo abakhokhela i-group ethiwa yi-All Party Parliamentary Group for Zimbabwe sabathengisa nabo ukuthi khona sikhonona ngalokho nabo basithembisile ukuthi bazakhangela indaba leyo.
Umnumzana Panyika Karimanzira ngowenhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe ubexoxa ese-London kwele Britane lo Gibbs Tube weStudio 7. Kulivetok lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sihlaziya okwenziwa ngabesifazana ukucebisana ukumelana lenkinga zokuphatheka kwezombusazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.